Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, December 24th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Chanonoka Wande.
Tonight on Live Talk, we are talking about the festive season.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can get us on voazimbabwe.com, voashona.com, and voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays.
Zimbabwe joins other nations tomorrow in celebrating Christmas. This comes at a time when some Zimbabweans say they cannot make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Tell us what you are doing right now and what you will be doing tomorrow.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And if you wish to join the show, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. Yebokambe mahlabezulu linjani lapha elikhona kula ngapho ke endaweni esiyeneyo. Namhlanje sixoxa ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Kusasa phela iKhisimusi, sakhumbula kudala kwakuthiwa iKhisimusi iqeda amadola. Kambe asakhona yini amadola ukuthi aqedwe kulezi nsuku kumbe ukuhamba njani? Sabe silitshala le ngoma khonapho ukuthi sibe sonke khonapho ke simelele ilanga kumbe ngithi usuku lweKhisimusi. Kambe lithengeni njalo liyenzani khona manje? Baba wande, kunjalo fowethu.
Lilipo duwe, makandini zonyimi.
Nyapira fowethu.
Zuva ramangwana rafika kai. Tinasi tikuda kutarisa zuva ramangwana reChristmas. Kuti tione kuti vanhu vari kuritambira sei. Chii chavari kuronga, vari kupanisa here. Nokuti kune vazhinji vari kugununa vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Maererano nezvemari nekushekwa kwezvinhu zvinhu zvakawanda. Panguva iyo zuva reChristmas ririro rinowanzofara vanhu vachiungana, vachidya, vachinwa, vachifara nemhuri dzavo. Asi vazhinji vari kuti aiwa gore rino iri zvinoita sezvakaoma. Saka toda kuti timbokurukura nezuva reChristmas iri tichikenzanisa namamwe makore apfuura. Tiudzei zvamuri kuita, tiudzei zvamuri kuronga nhasi namangwana pamusoro pekupemberera zuva iri. Asi ndoda kukuyeuchidzai zvekuti chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu, VOA Studio 7, VOA Shona ne VOA Ndebele. Namba dzokutifonera i 001-202-619-2077.
Ye, kunjalo ke siyabona ku Facebook sokulo baba ke uLuke Ngwenya utamhiye ngikhona bafowethu uzobuya ke ubakatidzani kuti salibonani uDube loHande kunjani bakatidzani Khisimusi endle khona ngapho kuzobuya ke uNhlanhla abahlangene Dube kunjani foka Mthembo siyabona tike lijahe likulu leli ke eliku Highlanders iBhoso ichila moya. Ye, so ke sifisa ukuthi lizwe ukuthi silethulelani lamhlanje kuta suntila yine kipele kumele kuluma. Agensi bacha ilingo wa mapela sizu kuti kambe kuhamba jani. Kamplanchi. Kunjalo wandi.
Yeah.
So watu bacha ilingo wa mzari.
Bring us something you want, and 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 b
Can you sing yeah. song?
Not as well as I used to do.
Did you ever sing?
In my heart, I do sing
a
lot.
So. I can tell, yes. Wonderful. So, guys, if you say, I kiss Musenke, and to Zimbabwe, one day, I will visit the Pelaman. Kiss Musenke.
Shuirai Christmas yakanaka tinozvedu kuti zvinhu zvakaoma apa naapo asi Christmas yakagara riri zuva rinoreva zvinhu zvakawanda kumhuri yeZimbabwe sezvo vazhinji vatendi vari vechiKristu munyika yeZimbabwe saka izuva rinokosha zvikuru uyezve kwete kungoti maererano nezvechitendero badzi asi kungoti inguva yekuti vanhu vanombozorora kumabasa vachigara pasi vachisangana nehama dzavo vachishanyirana nehama dzavo dzimwe dzinobva kure dzimwe dziri padyo asi vanenge vachiita zvinhu pamwe chete vachimbozorora vasati vagadzirira kudzokera zvekumabasa muvhiki inenge ichitevera saka toda kuti titaure nemi nhasi tinzwe pane pfungwa dzenyu maererano nenyaya yeKisimisi gore rino.
Yeah, I'm told that we've got our guest, Reverend Blessing Makwara, the Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Reverend Makwara, good evening and welcome to the program.
Thank you. Good evening. Good evening, Zimbabwe.
Good evening. Can you send out your Christmas greetings right now?
Oh, yes. It's a Merry Christmas to all the listeners. We are so excited that Christmas is not about Santa, it's not about Father Christmas, but Christmas is about the birth of the promised Messiah, the promised Savior. To those who believe, we know that we have got the King of Kings who is in our midst. He came to save us from our sins and to make us one more reconciled with the Father. So it's a very, very Merry Christmas to all that believe, even as we thank God for thus far He has taken us today.
And Christmas, is it to mark the birth of Jesus Christ or any other issue? Because there are some people who are saying it's not the day when Jesus was born.
For us, we are not fighting about the exact date, but what we are celebrating is the birth of the Son of God. There could be many academic debates, there could be many views where others also ascribe that there was another ritual happening which was pagan. But you see, if something happened at the same time, it does not take away the value of those that put the value to the same timing. So for us, we accord this opportunity that He was born, He came into the world, and because of that, today we are free from sin, we are free from the curse of sin, which is death, and we have been reconciled to our Creator, God the Father. So that is what we take from the Scriptures, and that's why we are also celebrating Christmas this year and this time.
Reverend Makwara, kana makatarisa zuva reChristmas, mukatarisa zvarinoreva makore ese aya kuvanhu vekuZimbabwe, zuva iri rinenge rapfuurira pakuva zuva rinei nezvechitendero rinoita sokuti izuva ragara riripo rokuunganidza mhuri pamwe chete kana makaritarisa zuva iri munofunga kuti rareva chinyi kusvika pari zvino kuvanhu vekuZimbabwe
ndozvimwe zvatinoonawo zvedu kuti ruzhinji rwevanhu kana vachiona Christmas vanenge vachiona iri nguva yekubva kumabasa nguva yekushanyirana asi chandinofarirawo patsika dzedu ndechekuti vanhu pavanenge vachishanyirana vanenge vachipanana zvipo zvipo izvi zvinotiratidza kuti pane kamurangariro karipo muvanhu kune chipo chikuru chatakapiwa namwari anova mwanakomana ishe Jesu Kristu saka tingadai tine vamwe vanofara vachienda kunodhakwa zvavo vamwe vachifarawo nenzira dzavo asi chatinoziva ndechekuti ukabvunza munhu wese mukufara kwake anoziva kuti Christmas yes inguva yakazarwa ishe Jesu saka tinoona kuti mukufamba kwenguva vamwe vanhu vanoda kuisawo kumwe kududzira pamazuva iwaya asi tinoramba tichiona kuti vazhinji iko zvino munyika vakaenda kumagungano eKisimusi pavari kupembera chiprofita chakataurwa naIsaya mufunge kunya kufadza kwazvinoita Isaya akataura chiprofita makore 740 sadzaitika pazvakazoitika takaona kuti inga Mwari akatendeka nesuwo nanhasi makore azopfuurawo 2000 ichejesu vauya panyika tichiri takabata ipapo. Saka zvinounza mufaro kuti kunyangwe zvimwe zvingaunzwe kunzi zvinzi ndo Christmas, asi chokwadi tachitoramba chiripo mazuva nemakore nemakore.
Reverend Makwara, I know you are in a hurry, but could you please stay with us for a little while? We are coming back to you in a few minutes.
Okay.
Thank you so much. Let's play him a bit of music. Today we are playing any type of music, right?
Yes.
Listen to this. Nandika kulu ingoma emnandika kulu yethulwa ke limene mene lamhlase lijayela nje okudibeneyo nje okuthiyeneyo okuthize. Sibona ke lapha ecingwane silo baba Ismail Hlabangane. Hlabangane, kunjani?
Ngiyaphila njani?
Ngiyaphila kakhulu. Kunjani lapha khona khona?
Hayi, khonokho nje ongatholi.
Ye, akusitshela ukuthi wena ubona njani usuku lwe-Christmas?
Alizoba.
Usuku lwe-Christmas ulubona njani? Kuba ngithi isikhathi se-Christmas kathesi.
Ngathi mina okwamanje nje ngathi khona angizukuba ku-Christmas ngoba ngisemsebenzini. Kodwa-ke abantu abahambayo ku-Christmas ngibafisela u-Christmas omuhle. Nabanye ekhaya khona le kube no-Christmas omuhle, naloba nje sinyizwa nje umumo ukuthi khona isimo asikuba asisihle lihle.
Wena uyabongaphi Mhlabangane? Uyabongaphi wena?
Baba.
Wena uyabongaphi?
Mina ngise-Cape Town emsebenzini manje. So angizi kuphumelela ngiyefika ekhaya. Ngiyasebenza nje kuyaze kuyophela inyanga le msebenzi.
Aha. So akubingelela obangibingelelayo ubatshele ubatshela khona.
Ngiyabingelela, ngibingelela umama, lo mama wengane zami, nengane zami zonke, kunye nabafowethu mina ababe nesikhathi somuhle, abashayelayo, abafowethu, abashayele ngokuqaphele emgwaqweni, bakhangele izingozi, bathi uma sebekhaphele baphumule ukwenzela ukuthi bafike la baya khona. Ngiyabonga.
That is sibonge kakhulu-ke. Ube lekhisimusi enhle noba nje uyakusebenza mfowethu, sibonge kakhulu. Yeah, so that is Mr. Ismail Hlabangane. You'll be working during Christmas. He says, well, he has heard that the situation is bad at home, but he's saying good luck to everybody. Have a Merry Christmas.
Things seem to have changed quite a bit over the years with obligations, work commitments and things like that.
Yes.
It's not like it was, you know, in the earlier days where there was a lot of space to play around with so that families could really be together.
But essential services are always essential.
They are always
like
essential.
Mr. Wande is always on duty, right? Nurses are always on duty. Doctors are always on duty.
Yeah,
we
can't do without them.
Yes.
I want to go back to Reverend Makwara. Reverend, if you look Kalamakatarisa makisimisi mazhinji apfuura aya kuti angari makisimisi anofadza zvikuru vanhu vachifara kunyange zvavo vachiremerwa, asi vaiti kana tasvika panguva yekisimisi kuremerwa kwacho kwaita zvokunge kwava kushoma. Gore rino iri tiri kusangana tiri kuva vanhu vakawanda zvikuru vari kuti aiwa gore rino ranyanyisa kuvaremera. Munoona sekuti izvi zvingakanganisa chitenderero kwati kutenda kwavanhu kuremerwa kwavari kuitwa nenyaya dzezvemari. Munoona sekuti zvingapindira here kana kuti zvinopindira muchitendero chevanhu here mumakereke?
Na wengi tulikuona kuti wakawanda kusanganisira nesuo zvekare. Tulikuona kuti Kisimusi yedu yegore inoyakasiyanawo nemamwe. Tambotaura tikati kuti vanhu vafambe kuenda kumagungano akasiyana siyana hunge vaine mafuta ekufambisa. Hungewo zvekare vakwanisa kutengawo magrocery kunopawo vamwe nemachristmas box. Asi vazhinji tirikukundikana noda kuti nyika yedu ikonomi haina kumira zvakanaka, mari hadzikwanisa kunyatsowanika zvitenge zvakawanda zviriko. Saka tinozoonawo patinenge tichitungamirira makereke kuti varipo vamwe vabatikana pakutanga kuruza kutenda kwavo nenyaya yekuti hoimwe hadzina mari. Asi kunyange zvakadaro tinoramba tichingokurudzira shoko raMwari, uri shoko raMwari rinotiudza kuti kutenda hakunei nekuti unazvo here kana kuti hauna, asi kutenda kuri panyaya yekuti mweya wako uri kudayira here nezvinotaura shoko raMwari. Saka tinoramba tichikurudzirana nenyika yose kuti kunyangwe mabhabha guku anozotaura achiri kunyange kumunda kwasabuda chibereko, kunyange zvandaita zvikasaita, asi ticharamba nichirumbidza Mwari. Saka tinoramba tine tariro yekuti rimwe ramangwana nyika yedu ichaita zvakanaka, asi hazvititadze kurumbidza Musiki nokuda kwechipo chake Jesu Kristu chaakatipa.
The economic situation affects everybody, including the faithful. But still, there is some resilience in people to fight on until things are straightened out. There is the belief that is the driving force behind a lot of people.
Now let's have music. Umatavere, isama umatavere.
Chavire.
Ikisimusi figire. Chora kona.
Rakanangana nemi vokwamaranda naika nhasi handisi kuda any sending passenger. Saka munhu wese ngaagare pasi tichange kufamba. Ko imi mama makagogara papaseji ndati handisi kuda sending passenger indava.
Hai tajaila kedu ndauya nechinhovo changu asi zvisoro ndezvavanhurume vanhukachi vanogara pasi.
Mubhazi garai pasiti mama, hakuna zverespect dzeizokumba ichi. Kwavo baba vakamira vakapfeka hovhorosi yeblue. Chirudzi, what kind?
Mwe wangu wachunguluka.
Kutwa ubaba ugqoke ibhatsi kumbe ibhulugwe ele blue, eh? Kutwa mwe wangu wachunguluka. Kutwa ni wati? Mwe wangu wachunguluka.
That was a first class entertainer. Yeah. He played around with words and meanings and idioms and all sorts of things.
What's the meaning of that? Mwe wangu wachunguluka.
You know, he feels like he's sick. He's feeling sick because of the tremors in the past.
In the past, yeah.
Yeah, so, you know, he feels a little bit sick and he wants to, you know, to be sick.
Yes. Reverend Makwara, you still remember some of these times, you know, when Dr. Matavere, we used to call him Dr. Love, eh? When he used to sing some of these songs and everyone was almost happy. Can you give us a reflection of those old times, Reverend Makwara?
I think there are routed to Kura or Christmas, Yanga Irungoa, which Mlinga Mata Tengirwa, Embino, and Nevadiriki, Christmas. Saka Paolo, Christmas, no one got me out there, Embino. But in Taizunga, Natal Muris, like I wonder what the Paru Deva, Chingwa Chaya, Masai, Nimba Tai, Wakaiswa, Jim, Wakaiswa, Do Yakaiswa, you know. And Majarini, I am going to surround you, Saka, yeah, it's not the other person, but I never have pizza.
And you still remember that jam, you know, Gamune jam, so you eat a lot of jam and drink about 5 cups of tea with milk, tea of. No, those are the old times. Yeah. You still remember that?
I remember that.
Did your father buy you?
There was a lot of good spirit because you would make tea in these big buckets. and you've got loaves and loaves of bread cut up in quarter pieces with jam on one side and margarine on the other. And anyone who passed by would be invited.
And you still remember
that it was a very
wearing khaki shorts.
Yes.
Well ironed.
Exactly. Exactly.
That was Christmas.
Yeah, that was Christmas.
Let's hear what some people are saying about Western Twin. Basitumezele ama audio abo sizwe ukuthi bathini Christmas. Lalela inlizwe. Yeah, what bakholo.
Hayi lapho emagwegwe kuzo zonke insizwa lapha ezikolo emagwegwe ngithi ngibe shabi ngeke sibuye thina this year kuthiwa kunamali kodwa-ke na kumnandi siyayidlela kumnandi ngeke sibuye kodwa ekhaya kodwa sithi khisimusi omuhle lapha eZimbabwe lezwa right.
Merry Christmas, ngiyalibingelela lonke elupane esigabeni sesihlahle ngithi sabona nako sabona gogwami sabona malumami sasindisiwe uPhaisoni uPeter Ngwenya uMargaret Ngwenya ngithi ngiyalithanda lonke zihlobo zami
sibonani lonke ekhaya ngaselwagwele ekhaya lapho engisuka khona hhayi mina ngisoze ukubuya ekhaya ngoba hheyi zimpilo zasekhaya ngeke ngikhone ngizosala ngilapha egoli ambuye ekhaya ngifisela impilo enhle endala ikhisimusi enhle abahambe emgwaqweni lihambe kahle lizobe fika lapho eliyakhona emakhaya ngiyabona
ngithanda ukulisa ugogwami oseMorning Side ugogwami oseSomilvi ugogwami osemadobo nalo ongumphoyisa no-anti wami uVuyiso ngibulise no-Beauty ngiyakhumbula nomeli nosuku yonke nje ngiyakhumbula themba
ukuthi mina bebe le-Christmas enhle ngifisela ufowethu usabhebu agripa ekhaya onankosi ubazofomo nabosibali olise nabantu abami unkosana nabonkosi yethu othabo othabisani nosisi wami omdala unasime lowaru lojabu lowalensi umzukulu ngithi lonke ngilifisela okuhle bathi bakithi lapho egangabezi emlabhuti
Yela iwande asiyayidla sibi lawo akunyikinyike phela kanyikinyeka nje umzima mzana.
I don't think those days are ever going to come back.
Used to time, you know, time and all those kind of things. Sibona ke abantu abakhona lapha ke ku Facebook silo ubakhathizani ye siyambona yakhuluma ukuthi eminyakeni ekhaya esontala besibhalisa izinkwa namadrink ezitolo eliza kuba lakho ngekhisimusi. Namhla abalakho konke lokhu akula sinkwa ezitolo akula madrink kuyitololo nothing. Ulizwe Ndlovu uthi Mthembo mina ngisemsebenzini, I hope abasekhaya bazajabula even though isimo singakho right. Then uMusa Masibuko uthi nitshona njani Dube, ye ngitshone kakhulu na unjani khona ngapho-ke. Uthi umoya wokhisimusi siyawuzwa impela loba ikuzunzima elizweni. Ubakhaya besiphinda njalo uthi khisimusi ngikhetha ukusebenza ngama-holidays ngoba kumele ngidinga i-school fees abantwana phela nama-inform. Then uzobuya uSenzo Mdlonga uthi Christmas isbo abantu nje abahleli kuhle mina is just another day. What do we have there?
Yeah, panya vatumira uma message akati wande Paddington Sanduku anoti napi tapi yes sun jam alongside ne stock majarine. Hai zvondo zvatakakura tichidya tichifara nehama nyangwe nevatoro haifurana pamba inguva yacho yakange yakanakawo zvinhu zvichakareruka zvishoma. Pondiwa Charumbira anoti hapana Merry Christmas, vanhu vane zvara isingaiti kumusha. Izvi zvinosiririsa zvikuru nekuti zvasingafaniri kudaro. Nguva ino yanga chifanira kuva nguva yokufara, vanhu vakasununguka vachidya vachiita madiro. Asi kutiwo pane zvinenge zvichinetsa munyikawo tinoimba zvichagadzirisika. Mukudze muvi anoti Christmas kuZimbabwe hakuna. Nonitike anoti I'm watching you from South Africa. Pamwe chete na Faro Mlalazi anoti I'm watching you from Tanzania. Tinotenda chose kuti munotandarizana nesu. Donald Bamboma anoda kuti timufonere asi ari kutiwo Merry Christmas to all Zimbabweans. Tinotenda chose, tinoshuvira maZimbabweans ese mafaro akanaka kunyangwa hazvo zvinhu zvakaoma. Donald Mamboma azvikare anoti Christmas ingadai yakanakidza asi nekuda kweZANU PF zvadirwa jecha. ndo mafungiro wayo hazvine hazvo tinovimba kuti zvinhu zvichanaka mberi uku asi nhasi toda kuti titarisane nekrisimisi tichibatsirana tichisumudzirana pfungwa dzedu kuti tifare takasununguka nekuti zuva rekrisimisi pamusoro pekuva zuva rekusanganisa mhuri izuvavo rechitendero
siye swake imusic kancane siyabuya futhi kini khona ngapho lapha elikhona lapha phela lilanga leni ye nakho ke umusic For those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Christmas holidays. We see that there are so many people that are following us right now on Facebook. And one of them is Riano Leathercrafts, who says, "Follow me right now. What is Kamalami Mutofara Wobe? Usiniki namba yake kona pake ku VOA Ndebele Facebook page. Kuzobuya lobongani moyo la uti ngicela nimfonele uthi nise Zimbabwe usifakelela inombolo zakhe. So ke silethemba lokuthi uyakholisa lapha elikhona loba ngani kuzima kodwa siyawazi ukuthi kukhona nje okuncane elingabe liyakwenza. Kuzobuya lonomsa Jiyane uthi Happy Christmas to you all. Yes, siyakuza sibe kuloba nikhonapho ngande sisibone mfowethu.
Bwana Koti Nomphemi Koti ari ku Johannesburg anonyora vachiti zvinhu zviri kunetsa kwese kwese. Kishimisi yokuno kuJoni iri kuita kunge iri kudzika kubva zvandapinda muno zvasiyana nemakore apfuura. Izvo ndo zvatiri kuona kuchinjawo kwenguva nezvimwewo zvakawanda wanda zvinoita kuti zvinhu zvose izvi zvifambe nenzira yakadari, asi hatifaniri kunetseka zvikuru. Tofanira kuramba takatarisa kwatinenge tichida kunanga kuti zvinhu zvigotifambirawo zvakanaka. Muri pa here parunhare?
Aiwa, ndiripo.
Tiri kutaura nani?
Mutana Klaus Mandizidze.
Aha, makadii kuva Mandizidze?
Ah, tinofara makasibe.
Maronga chinji pa Kisimisi yatosvika kamangwana kwangu sara maawa mashomanana.
Kisimisi ita hakuno takaigadzirira chaizvo, tiri muno muSouth Africa muri rai.
Oh, muri kuSouth Africa.
Dambudziko chete riripo nderekuti kumusha kwedu uku ndo kusina kunyatsomira zvakanaka zvekuti kune mamixed emotions dzekuti vanhu vari kufara at the same time they are still wondering kuti where are we going, where are we coming from and stuff. I think dai kwa kuri zvidzana zvakati nakei vanhu vaingofokasa nekunakidzwa necrismas and stuff, but I think at the moment you know vanhu vari kunakidzwa zvavo those few, but I think majority is really in a big crisis.
Sei musina kuenda kumusha kunofara nevamwe?
Ida angu ya maiti has my different reasons because wana mai wangu wari kuno recently. So waka tenda wawo kumba I think last week. So tawangu wata ano since wabiriko wangu wari kuno ku isipedu, we don't need to go there. Also looking at money finance kuti we can't afford to then you know go through another expense while wabiriko wangu wari kuno and stuff.
Kunyange hazvo pane dambudziko remari ramuri kutaura, mweya wekrisimisi uripo here sezvawakanga wachingogara wakaita?
Ndikangoti iko zvinezvi zvatisiyanei nekuti hatiremba zveriwo madhezi atatu kumusha. Back then waiti kana wakanzwa kuti mangwana 25 waitozwa kutoti it's Christmas, you know, somebody that feeling yekuti Christmas. And you know it was more fun, it was more like you know this and a bit organized. Like now Christmas day are not kuchinja, we still have to go through like the same process of kurangarira zvaro kwa Jesu and stuff, you know, it's that spirit. But June nyaye kuti vanhu vari kuenda through a lot at the moment, and you're looking at the economic crisis, looking at like my challenges in life in general. I think it's now destroying the morale of Christmas and the meaning of Christmas itself, because when I was seen as that, you know, Friday, which is Christmas Africa, and all that, when you like now, I'm talking to my friends around South Africa, they work for other companies, they never got paid. And, you know, the thing is, you know what, if that had been combined Chandra Mikamango, I think things were going to be, you know, a bit reasonable. And now they can't even send money Kumba and things like that. So there is a lot of mixed emotions, really, when it comes to the Angwana. It's just a matter of a couple of hours away. And some people don't really have plans with the, what are we going to do and all that. So it's really a mess. Yeah, it's really...
Aiwa, tinotenda namashoko enyu vamandizvidza. Tinoimba mine mhuri yenyu, munofara henyu, uyezve muchata kisimisi yakanaka. Tinotenda zvikuru kuti tandadza kwamaita. Yes.
Aiwa, atatenda nesiwo. Basa renyu rinotenda zvikuru, hamuita basa rinofadza zvikuru.
Aiwa,
tinotenda. We wish time aramba muchingopusha kuti kwanze kuwana crowd number to follow up. Maybe at some point government will hear my voices around and try to do the right thing. I think the more people that are through on social platforms, the better. I think maybe the world knows how to intervene and try and rescue.
Chicha Ramba, Tichie Zakudaro. Before you go to the next caller, I want to talk to Reverend Makwara. I know you are in a hurry, sir. But we are coming back to you now so that you can give your Christmas message to the people and to the faithful. We are coming back to you in a little while. Please, just keep on holding.
Yes, we are told that we've got a caller on the line, and that is Privy Tembi Ndlovu. Privy Ndlovu, kunja? Privy Tembi Ndlovu, yangis?
Yebo, nyadiz.
Mara kucha ilingo, mantombi. Lalele la pingo, mare. Yeah, that's it.
All right.
Yeah. What is Pompey's word? Tembi, unkosikazi kumbe unkosazana?
Unkosikazi.
Hai, unkosikazi Tembi Ndlovu. Uizwe njani ngoma le?
Hai, ndi right.
Uyamazi umuntu oyihlabela?
Hai, no wangamazi.
Ungagesa khonapho siza kuthumezela i-sweet sogodo, ne?
Ah, manje ukuthi ngicabange kuzizini.
Nokulungile. Akukhulume ngokuthi ikhisimusi kume njani?
Hai, ikhisimusi omnyithi.
Njani imandlo mizi inkosazi ndlo
zintozi ya ture zitolo pela kutenge hilu kunya kupo ato wa vele kunzima kakhulu vele kuna kukali yabu ngasebe nzi ya chena ngani
use nda one njani kwa napo lapo kwa
use plawai
woyebo kuplawai vila akula akutulakali na wanda mneti kukukula akusena kumenjani le
ay akula iku na kuplek maketi kupe
Isa ba kuphi black market ngale? Eh? Ngali.
Yeah, mikhona ndibabe ihoti outside the country.
Yeah, madodo. So Isa tekeke zidolo la.
Hayi, ayithengeki lapho ngathanda me BPC, la kodwa vele iduri zine stores.
Yeah, madodo, kuzima eh?
Ah, kuzima kakhulu shem.
Akutsho nqa ugangela iChristmas yakudala le yakatesi, akuqathanise ngisho.
Hayi, kathi sikumbisiyo. I think so, jeli tshwala kusasa sisidlalele nje.
Ye madoda, kudala wawusidlala ngesikhathi seChristmas.
Amarayisi, amasaladi, akwakumnandi.
La ma-chicken into ezinjalo?
Ya, konke vele.
So kathesi tololo?
Kathesi akulalutho, akunzima shem.
Ye, faka ke ukhuluma ke labantu, ukhuluma ubingelela abantu ofisa ubavingelele.
Bengithanda ukubingelela umamami. Ulanga. Lo mntana uKhayili.
Mhm.
Lo kazi nami namathins.
Mhm.
Ya, bona lawo.
Kanti umdala ke ubaba uNdlovu ke. Ngiyamfonela uNdlovu. Ngiyamfonela uNdlovu ngithi umkhohlile.
Sayimingelela kusasa.
Hayi no, kuyazwakala mama. Yes, so hayi iphose lokugcina ke mama.
Hayi, ayokugcina kula ukuthi Christmas hayi njima ngapha.
Yebo phela.
Lengasithumezela isithu sogodo lini.
No, kulungile mama, sibonge kakhulu ungadilela kusasa.
All right,
yeah, that is Mrs. Privy Thembi Ndlovu. She says things are very hard, and she says no longer like what Christmas used to be. So let's just play some bit of music so that, you know, music is something that makes people happy.
It loosens you up.
That's right. Even in the heart, you know, becomes a bit softish. So let's have the music. That is some music from a Zimbabwean group saying Pagama. Let's see some of the people that actually sending one or two messages on Facebook. We've got Talita T.C. Dube who says, we have absolutely nothing to eat this Christmas. Elot Mandevele says, happy, happy Christmas to you all. I wish you the best Christmas this year. And then we've got another person, K. Makunda, says, you know, Dr. Love was our own legend. He should be in our Hall of Fame. He was awesome in his Shona language. He's talking about Paul Matabele, right?
Yeah.
And then we've got Danny. Danny says, wishing you guys all in Francistown in Botswana happy, happy Christmas and all Zimbabweans out there. Then K. Mukundu says, yeah, it's good to learn a lot from each other and let's enjoy wherever we can. Gabriel Paratsai and Elvis Mukasa are saying, phone us right now. They are on VOA Studio 7 English page. So remember that we are live streaming this show on VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. And remember too that we are also on Twitter, Studio 7 VOA and VOA Ndebele. I'll repeat that again, Studio 7 VOA and VOA Ndebele. So we are Twitter and all over the show. What do we have there?
Yeah, tinakoti ni arikuti vamwe tatozvichenera mudzimba toiona mangwana ukada kufarisa unobatwa nematsotsi. Ayayayaya zvakaoma izvo. Johnny Bongani anoti happy Christmas to you. To you all, I wish I could be home here. I mean, in Arabic country, no holiday, it's a normal working day. Jimbo zinosiyana, nezvitendero zvinosiyana. Paddington Sukupa Tsandukwa, Arnold, the 25th used to be the final celebrations back then. It used to commence a week before. In this case, it is being celebrated in a different way. Ichokwadi zvinzvinoita zvichishanduka shanduka.
Yeah, I'm told we've got a caller, Donald Mamboma. Let's say, before we go to Mr. Donald Mamboma, because our Reverend says he wants to call. So, Reverend Makwara, can you say your last word, Minister of Religion?
Just want to remind the listeners that John 3, verse 16 says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. So we are celebrating salvation from death into eternity. We'll share my last word also, just noting that, you know, things are difficult, but the word of God gives us reassurance. If you read Romans chapter 8, it says that nothing shall separate us from the love of the Lord. Saka tingadai takaomerwa panyaya dzemari, nyaya dzeupfumi, asi hatisadze kuti tiwanane mukana nehama yekufara pamwe chete kumbondirana.
tichiziva kuti hakuna chichati tisaradzana nerudo rwaMwari. Saka tinongokurudzirana kuti rudo rwaMwari rwakatiratidza ngatiratidzanewo rudo sevana veZimbabwe. Nepashoma patinapo ipapo ngatiratidzanewo rudo. Mwari anoramba akatendeka nguva dzose. Zvichanaka.
Amen. Yeah, maybe you can put that in English as well, just 1 minute in English.
Yeah, just to say, you know, things may be tough today, things may not be as we wanted to do or to have, but the word of God gives us assurance that nothing shall separate us from the love of God. We are hoping and waiting for a day where we will celebrate with money, with food, with everything we used to, but the time is coming. We should still remain hopeful that God loves us, and we must also learn to love each other. May God bless the listeners. May God bless the people of Zimbabwe.
Thank you so much, Reverend, and have a Merry Christmas.
Merry Christmas to you, my brothers. Thank you for the opportunity.
Thank you so much, and bye-bye.
Thank you so much.
Yes, siyambonga lapho ke umfundisi ubesivalelisa sibili esithi Merry Christmas. Lathi siyamvalelisa umfundisi ngengoma usibona ukuthi cha kancane imusic. Yes, we've got Donald Mamboma on the line. We're playing this song for Mfundisi and Mamboma. We've got Mamboma.
Yeah, Mamboma, magadini ko. I'm going to go to the Merry Christmas.
Inofara semuteereri mukuru wechirongwa chino. Handingangoti semuridzi wechirongwa kwete semuteereri, semuridzi wechirongwa.
Chokwadi.
Inofara kutaura pazuva rakadai. Nekuti mangwana ndo zuva rakazvarwa Jesu Kristu wedu. Asi shoona nezotaura chiti ukama waigasa hunozadzisa nekuzha.
Hau.
Cheta munyika medu mukoma. Kana muchinzi hamuna madrink, tinoziva tai ndaiva kumusha kare hako, takangokurira kumusha nemi makakurira kumusha mugoma. Tinotendera neni. Christmas raiva zuva rekuti nyange kuruzevha kupi nekuti kwamupini wasoto kakupi. Vanhu vaitoenda kumatownship after vapedza kumbozha zvavo vozoenda kumatownship inenge iri padhuze navo. Voenda kuzvitoro vachikwira vachimwa, vanomwa doro vachimwa doro, vanomwa madrinki vachimwa madrinki, radio dzichirira dzidi. But kana pachinzi doro riri kushayikwa, kana pachinzi drink riri kushayikwa. Christmas and zvingade kuda kuita changu chitendero chechikristu, but tichangotaura zviri generali mararamiro ataitaka zvatosiyana mugoma, nokuti kutownship vanhu vaitamba redio vachimwa doro vachinakigwa vachinakidza kunzi Christmas yanakidza. Asi nitaura zvekuti Christmas taidaivheta kuti taita nezvekuzha kana kuti takunoziva chazvanhu vabva kumachechi vose abva kumachechi vazoenda kumatownship vaizonopedzera zuva iroro rekutownship vachinakigwa muchimboonanawo sevanhu vanomwe vabva kuzirungu vamakapinda yavo zvikoro hamuchisangana makai. Saka kana pakunzi dheuti haichakwanisi kubika doro mugoma kana kuti haichina mari yekuti ikwanise kuita madhiringi yekuti vanhu vamwe pakrismasi, krismasi iyoyo inolusa value mugoma.
Nyaya yedoro inokunetai maningi here?
Hainesi, but doro rinobatanidza vanhu zvichaitira zvokwadi.
I don't know about that.
akenda kuti vanoje kuti ndinonga zvenge zvine kusiyana azvoti ndanzi ndapera kuti tinokuzwa zvenbenzi handina kwasaenda kumushamukoma ndapinda mutaundi ndikaona kuti
taurai
mamakagara vanhu like unlike iye gore rapiya 2016 ndakapanakatanga kusvika kunoku maitoveringwa vanhu kuti 1 2 3 4 mamusina vanhu vanhu vanga vakaenda kumisha but ndikuvanhu nyange ndekunosouth africa zvinenge zvineka kuchinja mbichana pamachrismas apa vanhu vakazara nasi kana mushopu ndakusangisa kwasangotenga idoro chete mukoma
hai
eya zvimwe grocery ndarikoni vanoti papa nekiwi isingaiti pamatiu paya andoro ndatienga hangu mukoma
hai tinoemba kuti zvichafamba zvakanaka tinoemba kuti muchafara asi tinoda kukutendai nekuti tsigira kwamunoita moitawo kisimisi yakanaka mofarawo
inotenda
zvakanaka
zvinomweemavhelasi vari kuzimbabwe tete prasize jeremaya mukoma jonga kande miri mukoma tanonoka hwande mukoma jibs dhuve mukoma tungamiri ngomo tatenda gumbo nevamwe maproducers enyu ari behind the scene atinga toda kuti vave nekrismas yakanaka munoita basa rakanaka mukoma amutigonera emamutini toda kutendai mukoma muve nekrismas yakanaka negore dzaratoa tinongofira zvakanaka mukoma
aiwa tinotenda
sponge kakuru ke mambo
yose namukoma jonga ndinga kanongoma jonga kande miri maiwe
siyabonga baba
aiwa ndinotenda mukoma wangu
yeah happy Christmas yeah that's the story from Boma so now we've got some messages on Facebook. K Makunda says, while we are a resilient bunch of people, I pray that the madness we are experiencing must stop quickly. It is crazy here, but thank you Studio 7 for allowing us to reminisce. Then however, there's a lot that needs to be done in life. Then I've got Elliot Mandebele, who says 1 Timothy 1 verses 15 to 17. You know that? Do you know the verses?
Not
do you read the Bible?
Not all of them. Oh, yeah, I do. I sure. do read, but not all of
what
them.
What is the shortest verse in the Bible?
No.
Okay, good. So, which means you don't read. So, there's been a good number.
We don't want to turn this program into a Bible study.
There's been a jealous kilometer. Kanti tini album yakuza kutshela mfowethu uti isong le ekusanda kutshaywa is dedicated to abantu beZimbabwe. Then uRihanna Leather Crafts says mfonelani bantu 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 nyacela so ke sitshaye ke music sibadinga khonapho ye bombani sibon Now we have got a caller on the line here. He's making a special request, and the request is Mr. Wande. Tanonoka Wande should dance. Yela.
No, I used to be good, but right.
But
now,
you can shake, I mean, just shake, you know. So talk to the caller. Maybe he's got another request.
Hello, Muripar Nare Raf.
Hello.
Magadi Nenu.
Tidukutara
Nani.
Mudora Namofu.
Namofu. Au. Zirukufamba se mofu.
Mwe kuno kuno Zimbabwe zviri nani chaizvo.
Zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Zvinhu zvakaoma ndava.
Zvakaoma. Titaurire.
Christmas ine tinoti kune vanhu vese vari muZimbabwe. Mwe ne Christmas yakanaka. Asi, it's one of the most bleak Christmas in the world.
Saka. Saka makaronga kutachinyi mangwana zvinhu zvakaoma kudaro. Munoswera muchiti chinyi mangwana.
Munoswera twakomana saka titangana nemhuriza. Mutandara nemhuri sezvari mhuri yeto takangoungana kuti itandara asi zvinhu zvake zvakaoma zvinhu hazvizi kutengeka mumashopu
Saka muri makai tsvagira chinyiwo kuti itandare.
Muri unongo tsvagira.
Izvozvo zvamakavanisa kuita zvinhu zvikuru nokuti mweya wacho ndiwo unorakidza kuti vanhu vanga vane chishuwo chekuita zvinhu zvakadari asi zvikatadza hazvo. Asi kungowana nguva yekumboita zvishomanana izvozvo muine mhuri chinhu chikuru chaizvo ichochocho, saka musambonyatsonetseka izvo zvikuru. So he's telling us that you know, he wants to have a nice Christmas in spite of the difficulties that they are facing in the country, but he's upbeat and hopeful that he will enjoy his day in this with his family tomorrow.
Keeping hope alive.
Keeping hope alive, definitely.
John Banda on VOA Studio 7 page, that is Facebook page. He says, awesome program, Merry Christmas. And then I've got K. Makunda who says, yeah, these are very trying times. He adds that, thank you Reverend Makwara for encouraging words. Spindle Putis Mielen Apake Estendebeleni. Uriano Leather Crafts says, yeah, but Kalan Infonet. So the same thing, and Leather Crafts law, he seems we are Kala Leather Crafts. So it's the Stangoma, Apake Stinga Leather Crafts. He's the easy.
Oh, big man, Wunga Wanda was a cool son. Oh, big man, Wunga Wanda was a cool son.
Sikona lapha phela namhlanje silungisela ikhefu lekhisimusi. Sithi happy happy Christmas kokumbe kutwa Merry Christmas. Aso happy Christmas, eh?
One
Merry
Christmas.
Ukuthi happy kathi kutsho.
You know, it's quite interesting.
Happy Merry,
eh? Happy Merry. Same, but yeah. You know, you can't use them. You can't switch them.
Oh, yeah.
No.
My God, was 6:09.
You know, it's Merry, Happy New Year, and Merry Christmas and Happy New Year.
Not Merry New Year.
Not Merry New Year and Happy Christmas.
Oh, yeah, it's key one for it. Yeah, it's like it's not that far away. Never do it. Hey, Baba Wobe, what's that?
Hi, I'm Pilly Linda Lin.
Is that Pilly Kulu? I'm going to go.
Hey, Cape Town.
Yes, it's a fucking disclaimer. So to Wobe, there's no relationship whatsoever with our producer, Mike Wobe Moba. When I'm trying to say Rika, so Wobe's married here to Lapa is Uganda. So Wobe, I will say to you that it's kind of Christmas.
I'm going to go to the house.
Yes, tell me a little bit. Let's go on a banga. Let's go on a banga.
Yeah, I intend to open a lela, Mama, me, Osaka, Kanan, Zimbabwe, my neck of a rabbit assembly, Wakakis, a car, as you name. Mama, Unati, Umanho, Usaziso, Novaba, Unot, Uode, Utape, O Blessing Uode, Nomina Umnawami, O Majole, Emashingo, O Tinatwe Uode. Nomna wami ongumfana olandelayo ekuvaleni uthinobashi hoke nabanye basembabingelelayo nezihlobo zami zonke ezinye engingazihambanga ngamagama bonke nabangane engikhule nabo ngithi babe nosuku oluhle kakhulu.
Ye, nawe kube njalo fowethu baba hobe. Merry Christmas.
Hayi, siyabonga sibili lolu hlelo eliseli elisezela lona. Lithi hayi lesi angazi ukuthi ngobeke sithini. Because lukubantu sihlanganisa sibili njengehlobo njengeinfact njengabantwana beZimbabwe. Ngibonga kakhulu okunye engikuzwayo sibili kuhlala kukhulunywa khona lapho indlela elibambane ngayo e-America lapho. Hayi, ngapha e-South Africa sengikhuluma iqiniso Zimbabwe singathi silahlele asibonani kodwa manje sizozinye inhlelo elizezayo lapho. Hayi, kuba njena sibili kakhulu.
Awuboni ke wobe sibonge kakhulu ngathi thina kusasa baba.
Ya, nizame phela ukuqonqoshela la amanye amazwe ngapho. Hayi, mababe nokubambana kuzame ukwenziwa ama-projects wona ukuze siphile kakuhle, siphile singabathandanayo, singabe singesixoshanisanayo emisebenzini langabe kungabi ngolwane othi hayi zibane nowedandoda wathi angazi.
Ta baba, thank you Mr. Wobe, papa ise sibonge kakhulu.
Hayi, enkosi.
Okay, papa, yey, simtshayela ingoma phela ubaba wona. Ye, simthi kuphunga kancane. Umtande, umnqome, love the person that you are supposed to love.
Yeah.
You know, I'm
very impressed by the spirit that people show.
Mm-hmm.
You can tell from the callers that we spoke to,
mm-hmm,
that one after another they talk about the hardships confronting them, mm-hmm, your economic hardships,
and they are still hopeful of something.
Very, very hopeful. Yeah. They are not, depressed at all.
Mm-hmm.
That is typical of Zimbabweans, I think.
Wonderful. Do you have any messages, Baba Wande?
My thing is frozen here, but
music.
You know, Bambo Joe. What in Nikisimi se acho ndi chango inzwane vamwe, basarandi gara pampa. You know, he couldn't get away,
yeah.
So he's just at work.
Yeah, okay.
Yeah,
so
let's
get some bit of music so that we just conclude our program.
Wow.
Yeah, unjalo. Tell music, kunam. Now I think we've come to the end of our program. We wish you a merry, merry Christmas and a prosperous 2019. Yeah, so sorry we're out of time. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Reverend Blessed Makwara, Secretary General of the Evangelical Fellowship of Zimbabwe. That's a difficult word. Eh?
Evangelical?
Evangelical or Evangelical. It works the same way.
It works the
so
same
way. So, signing off is Kim Stube in Washington, D.C. Merry Christmas.
And I'm Janona Kawande. Please have a nice holiday. Until we meet again next time, goodbye and good night.
Thank you.